Scarf my ready.
Tipinde, tiende kwedu ikoko. Tipinde, tipinde, unzira